manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wesvondo kukanzi 18/2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutsigira vaive mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kutambira utungamiri hwakaziviswa nezuro nevari kuchikwata chiri kunzi chiri kudivi revakafanobata chigaro chemunyori wechimwe chikwata vasengezo chabango. Asi vasha bangu vanoti vanotsigira utungamiri wakasarudzwa nezuro hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda vane chirwere chekolera ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vanozviti ndio vakafanobata chigaro chemunyori mukuru bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vasengezo chabangu vanoti vari kushanda neutungamiri wakasarudzwa nezuro kutsiva vaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakabuda mubato iri vachiti rapindwa napongwe uye rapambwa zvine chisimba nevasori nezanu PF Asi vezanu PF vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi pamwe chete nevasori vakasarudzwa kuti vambotungamira chimwe chikwata ichi vanoti vawashman nguve vatendai biti naamai kore vanenge vachichinjana chinjana kwemwedzi mitatu yoga yoga chikwata ichi chakasarudzawo amai kore kuti vave mutungamiri webato iri mudare reparamende Asi chimwe chikwata chiri kutungamirwa na nevaiva senator ava Jameson Timber chakasarudza va Clifford Hlatchwayo kuti vave mutungamiri mudare reparamende zvakare Studio 7 yaedza kubata amai kore vanube navabiti kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kupindura mibvunzo yatavatumira utungamiri uhu wakaziviswa nezuro nevari kuzvitiwo ndivo vakafanobata chigaro chemutauriri webato vaJacob Mafume vanova meya weHarare mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachabangu tikatanga nekuvabvunza kuti vanotambira here vatatu vakasarudzwa nezuro ava
ndizvo izvozvo ndo mashoko akakosha mashoko akatomirirwa neruzhinji rweZimbabwe mashoko achaendisa pati kuti iende mberi
Tiri kunzwawo vamwe vamamuchishanda navo vakaita savamuhlanga vachiti hamuna kunyatsotaurawo navo pasati paziviswa ruzhinji zviri kufamba sei?
Vanamuhlanga vanotaura zvavo vane freedom of expression, freedom of association. Constitution yetu iri kuti president angava, vice presidents ari kutora tsimbo oenda mberi. Saka kuna consultation inofanira kuitwa ipapo.
Saka vatungamira ava pamanga muchiita marecords manga mushanda nawo here vatatu ava maikore vabiti naivo vanube kana kuti manga muchingoita yenyu zvenyumega
hakuna munhu anokwanisa kuita basa huru rakadaro yega hakuna munhu anga sikakwanise kundi challenge saka dzichabuda pachena kuti zvinhu ndandizviita zvazibva nekupi
Saka imimi maani chigaro chipi hapa kana mruguti madzosera kubato kugweru Congress ya kai tukwai?
Inimi, I remain as interim secretary general and I remain the center of communication. Saka apana zuza katinja. Asi chichata ura chienda mberi. Uguti sinokwanisa here kuenda mberi chakadaro here o tizoita ma changes.
Saka kana mchiti bato ridzokere kutungamiri wa 2019 kwa imi makazosvika sei pakuti muite acting SG apa.
Aiwa izvozvo zvirikumadareka and this leadership you know respect the process yemadare. Saka zvizokwanisa next week kune nyaya iri pa Supreme Court. I'm the underwriter ikoko. Saka let's respect my issues aya azopera kumadare then chokwanisa kutaura saka sunungura kuti zvakambofamba sei kuenda mberi
sei bato renyu rikuramba richishandisa chiso chavachamisa mane varume vaviri nemumwe mudzimai
chinoramba chishandisa because that is a trademark chinoramba chishandisa because an intellectual property yakaregistwa hakuna munhu anokwanisa kuisenzisa until chaenda kuCongress. Congress ndiyo ine masimba yokuti ivise chinhu ichocho kuti hai vakomana hachichakwanisa kusenzisa icho icho trademark iyo haichasenzi.
Asi kana muchiti manga musingawirirana navachamisa kuti vanga vachida kuita bato kunge ravo kwete revanhu kosei muri kuramba muchishandisa chiso chemunhu wamusiri kuwirirana naye hapana dambudziko here uye takaona kuti musarudzo dzakapfuura hazvina kunyatsoshanda zvekushandisa chiso chacho chavachamisa.
Aiwa isusu hasina kufosa chamisa kuti asenzise zita rake. We didn't put a gun or to do but I end up to go KG6 to unganiza mabuto kuti tinoda kusenza face yako. We could have used anybody's face and we marketed that face. We publicized that face. It was not Chamisa akaenda kwese kwese munyika epublicize face yake.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu vachitaura vari parunare muBulawayo. Nasiwo mutauriri wechimwe chikwata chiri kutungamirirwa naSenator Jameson Timber vapromise mukwananzi avati havasi kutambira zvakaitwa nechikwata chavachavangu neZuro. Ngatinzwe hurukuro yataita navamukwananzi.
Chakamirira kuona kuti avo vakaiswa mazita avo mukati nenhau yavo mafume iyi vachaita sei, vachataura kuti chii, vana Maikore, vana Biti nana Professor Wolfman Ngule kuti vanoda here kuzoassociata nestatement yava mafume kana kuti vachazvidistansa. Iye ichange akodzerwo yavo yaright to associate kuti disassociate. Tinenge takateererawo tichinzwa kuti vakamira bato.
Kuva muri mimi ndiani ari kutungamira bato pari zvino?
Pari zvino bato rinotungamirwa naHonorable Senator Jameson Timber.
Tiri kunzwawo kuti Maikore ndo vakanzi vanenge votungamira mudare reparamende umu. Mati mataura navo here? Vari kuuyawo kumisangano yamuri kuita here?
Ari kutungamira kudare reparamende ndiClifford Sachwayo. VaTimba vakanyora tsamba kuparamendi ikatambigwa naSpeaker vaClifford Sachwayo Honorable Webby vakagadzwa semutungamiri with parliament, both lower and upper house, is the overall leader with parliament, including my parliamentary committee chairpersons, akadomwa pamochete na vaClifford Sachwayo, vari kuku parliament, vakagadzwa, vari mushishi kuita basa, vakatumwa nemusana.
Asi, vamudhenda vakapindura here tsamba yamakavatumira?
Vamudhenda vanga vasina chikonzero chekupindura, asi chekuexecuta zvakanga zvataurwa nemusangano, zvinova zvinhu zvavakaita. Vakagadza vaSachwayo vakagadza machairpersons emacommittees ndozvakatikoshera kuti tsamba yedu yanga recognizwa madeployees akagadzwa.
Mungati nhengo dzedare reparamende dzakawanda dziri kudivi renyu here kana kuti zviri kufamba sei apa?
Nhengo dzedare reparamende nemakansela ese nyika yese vakasarudzwa pasi pemusangano weTCC. Havagoni kuti vasiye musangano weTCC nechikonzero chekuti kana uchinge wasiya TPC, zvazvinoreva ndezvekuti unenge watosiya kwawakasarudzwa neticket reTPC kune kwakuitwa by election.
Ko muri kushanda sei navana chibaya na vasiziva vari kutenderera matunhu vachiti pane imwe iri kunzi Blue Movement.
Vari kutenderera maprovinsi vanhu vari kuita basa guru rakati koshera muhondo yedu yeshanduko. Ndika ine Zimbabwe. Unozva kuti mukuru wedu akazorora pari zvino Advocate Nelson Chamisa. Saka panga pane reason yekuti pabudiwe panoitwa mainterfaces nevatsigiri vedu vachitsanangurirwa. Zvakaitika nezvikonzero zvakakonzera kuti vachamisa vange vachiresaina uyezve vachinzwa pfungwa dzevanhu vatsigiri vedu vachitaurana nevatungamiriri vari kutendera.
Kana muchiti vamafume vakaita zano ndega, pane matanho amuri kuronga kuvatorera here?
Kutaura kudai sewo tatotaura nemamedia houses muno muguta guru reHarare tichitaura kuti vamafume havasisiri nhengo yetripc nekuzvikonzero zvavaita vachitaura zvana NDC za2019 5 years ago zvoreva kuti havasisiri nhengo yetripc and vanhu vedu nhengo dzedu dzepati vatungamiri veparty mamps nemacouncillors etripc havafaniri kuonekwa vana vamafume.
Mutauriri wechimwe chikwata cheTripleC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare. Taedzawo kubata vamafume asi vati vanga vari munzira kubva kuBulawayo, nekudaro vanga vasingakwanise kutaura parunare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoti hurumende inofanira kusimbaradza zvirongwa zvekuvheneka vanhu utachiwana hwekorera, sezvo paine mukaha mukuru pakati pevanhu vari kuvhenekwa kana vafa nechirwere ichi nevari kufungidzirwa kuti vafa nacho. Kwemavhiki anotodarika matatu, uwandu hwevanhu vavhenekwa vakaonekwa kuti vafa nechirwere ichi huchiri pamakumi manomwe nemumwe kana kuti 71, asi vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi vasati vavhenekwa vanodarika mazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 460. Mukuzeya nyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Chandinoona dambudziko nderekuti tiri kuita yatinoti under reporting macases whether madeaths or whether vanhu vabatwa necholera. There should not be a big difference between my confirmed cases and suspected cases like that. That means that we are not testing enough or we are not reporting enough. Saka zviri kuitika ndezvekuti manumbers evanhu vaya vari kuuya nemanyoka nezvimwe zvakadaro arongodzi manyoka iwo vazhinji acho ari ekorera. Saka zvinoita kuti vanhu vafunge kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyika, and yet we have a big crisis on our hands, health crisis yekorera.
Zvinokonzerwa neizvi zvinoreva here kuti hurumende haina zvakakwana kana kuti vashandi vakakwana vanenge vachiita basa rekuongorora zvirwere zvakadai?
Ndinganyatsokuziva kuti dambudziko riri papi, my brother. All we know is at the end of the day the number of vanhu vari kutestwa kana kuti vari kuongororwa kuti vane chirwere chekorera here, malaboratory tests anofanira kunge ari kuincrease. And the fact yekuti manumbers aya they are still suspected, you know, couple of weeks later, means that hurumende haisi kuita enough, whether i shortage yemaworkers here, whether i shortage yematest kits here, or whether it's the reporting mechanism iri in place yokuti manumbers ari kunonoka kuupdatewa. So either case, we need these numbers to be reported real time and accurately. Saka kana vari kunida more equipment, ngavatsvage equipment yekuti vateste vanhu nokurumidza. Kana ari maworkers, the same thing. Ndokuti dambudziko rekorera rikurumidze kupera muZimbabwe.
Tiri kunzwawo veWHO vachinyora padandemutande reX yaimbonzi Twitter kuti nhomba iyi yekudonhedzera kana kuti oral vaccine inoshanda zvakanaka pasina matambudziko akawanda anozosangana nemunhu anenge ainwa kana kuti atingati maside effects. Ichokwadi here semazivira amunoitawo sachiremba?
Ichokwadi, my brother. Mavaccine mazhinji they are very safe and zvinosanganisira iyoyi nhomba yekorera kana dzimwewo nhomba dzakaita sana polio, dzemeta makumbo nezvimwe zvakadaro. Most of the time dzinenge dzaitwa marigorous testing because mavaccine aya mishonga iri kupuwa vana Taka vana vakatua mshonga isiri safe, mne matua afekta upenyu wao wese. So there is every effort made, nema scientists, nezi urumende, kani ma organization like wana WHO kuti ma vaccine angari safe.
Dr. Simbiso Ranga, vachitaura vari parunare mu North Carolina, muno mu America.
Muchirongwa chedu che Live Talk nemuvhuro kukadzi 19 na 8 p.m. tichange tichikurukura nyaya dzekurima mbeu dzakaita semhunga, mapfunde nezviyo idzo dzinogona kupedza nzara mudzimba munguva ino yekushanduka kwemamiriro ekunze. Tichanzwa kubva kuna muzvinafundo tafadzwa naShema Baudi avo vanoshanda neUniversity of London kuBritain. Tichanzwawo pfungwa dzedzimwe nyanzvi munyaya dzekurima kusanganisirawo pfungwa dzevarimi. Sangana ineni Evans Zininga pa Live Talk nemuvhoro na 8 p.m. apo tichatarisa zvakadzama kurima kunopedza nzara muZimbabwe pamwe nekuvaka utano hwakanaka hwevanhu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveRussia zviri kune dzimwe nyika zvaungana munyika idzi zvichiratidzira nekurangarira mutungamiri webato rinopikisa munyika iyi vaAlexei Navalny avanonzi vakafa vari mujeri kuSiberia muRussia svondo rapera. VaNavalny vaizikanwa zvikuru nekushora uori hwavaiti hwaiitwa nehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Hurumende yeAmerica iri kushora zvikuru Rwanda nekutsigira kwainonzi iri kuita chikwata cheM23 chakapandukira hurumende yeDRC. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rati mhirizhonga yanyanyisa muDRC zvichikonzerwa nevapanduki vari kutsigirwa neRwanda ava. America yati veM23 ava vanofanira kubuda mudunhu reNorth Kivu. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tabo Kancube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navayanga Son Matete avo vanotungamirira chirongwa cheproject Vote 263. Ngatinzwei vachitsanangura.
Patatika kubva mugore ra2020 vanhu vatanga kugamuchira inonzi Project Vote 263 yaiva donzo rokurudzira vechidiki kuti vange vasapeta nezvematongerwo enyika muZimbabwe. Nemadzimai nevanhu vakaremara. So takasanda zvakanaka nevechidiki nemadzimai nevanhu vakaremara for 2020 up until 2023 my elections achiedzeka. After that we had faced yatakaita tida kuongorora kuti tione kuti tiri kukonzera kuti vechidiki nemadzimai nevanhu vakaremara vasanyanya kupatisipeta nezvematongerwo enyika chii muZimbabwe. Zimbabwe achikonzera zvakawanda wanda. Chinhu chaisangasira ndechekuti vakati ivo one information yakakwana. So nezuro takange tiwani kuti tinoncha yatinoti muchirungu a tool which is artificial intelligence to provide vechidiki ava nemadzimai nevanhu vakaremara information iri accurate ine zvekuita nekupatisipeta mune zvematongerwo enyika.
Donzo rekulaunch artificial intelligence project iyi ranga riri rei?
Donzo nderekuti tinge tichivandudza kana kuti patine muchirungu enhance our democracy. So in Zimbabwe damu democracy ndeyekuti zvandataura zvanyanya kuti mune zvipinga mupini zvotarisa vangu kuti vange vachiparticipata futi akaona sekuti zvakakosha kuti tinge tichibridha gepi iroro.
Pakukura kwako zvanga zviri zvinhu zvawanga wakatarisira kuti uchange uchiita panguva ino kana kuti zvakazongoitikawo nekusangana nazvo neupenyu?
Inini ndakakura ndisitoriwo ne yatingati pachirungu dhirimu yekuti kana ndakurawo ndikaenda chikoro ndigokana kukwanisa kuita dzota ndoita raifi yangu yekupraivatism. But inyaya yekuti semunhu akakurawo ana vabereki vaiita zvekurima zvainika kuti wane mari yekuenda chikoro zvekuti takapedzisa tatokunoenda chikoro for a period. So in that moment in trying to find myself person you realize kuti ama problem andikusangana nawo asi hangu ndega, tine vanhu vakawanda vasangana nemaproblem nemaproblem akadai. So ndo zvakazonota kuti ndinge ndichiwanisa ndichiita zvekunge activism.
Vamwe vechidiki vangava vakatarisana nedambudziko rawakasangana naro rekushaya mari yekuenda kuchikoro kana kuti amwewo matambudziko ari kuwanikwa muZimbabwe, ndeapi mashoko aungada kuvapa ekurudzira?
Nyika yedu ndiyo yakaipa kushayiwa basa isinei chinhu, asi kuti nyika yakaipa zvinoda kugadzirwa nyika yedu. Tinovakurudzira vechidiki kuti aiwa ngavanze vachipatisipeta nezvematengero enyika nekuti that's the only way that tavanokwanisa kusolva maproblems avainawo.
Vamwe vari kuti solution yekupedza dambudziko iri kutiza munyika voenda kunoshanda mabasa akasiyana siyana kune dzimwe nyika. Izvi imi munozvionawo sei?
Hongu, asi kunoita chingo rako kungopostpona kugadzisa dambudziko nekuti tinoziva even kuti vanhu musha mukapinda dambudziko nemudati vanhu vagare pasi vose musoro pamwe vapedze dambudziko iroro zvekuti unogona kutiza kuenda kunext door. But uchazongosvika panguva ichiyeva kuti kumba kwako nekuti kumba kwako haungakutizi pakusiya.
Kune vamwe vangada kuti vange vachiwana mashoko achibva paAI Democracy 2.0 iyi yamakatanga, ndedzipi nhamba dzavanogona kutsvaka paWhatsapp?
So namba dzepaWhatsApp 0719622044. So repita zvekare 719622044. Vakasevha namba iyi paWhatsApp kana vari kunze kwenyika vanoita +53 vakaitirwa paWhatsapp vanongosinda meseji akanzi hai ndavapa ndinyati varejesa kana varejesa ndobva yavata take forward vobva vatanga kugadzira vanenge vakazvinzwa.
Anhasi togumira pano mazuva hurukuro yataita navayangason Matete avo vanotungamira chirongwa cheproject 4263. Ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndiri Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondi pasi.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza.
Makadi henyu pane zvezvitendero. Indirwa Kenneth Nyamadza ndiri kuSouth Africa. Ndiruda kumbobvunza, ndiruda kubvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident kana munhu afa baiwa nebanga nguva yake inenge yakwana here? Ndokumbirawo kupindurwa ipapo. Munhu anenge afa baiwa nebanga kana kuti aita zveaccident kana kuti munhu anenge amwa poison kana azvisungirira nguva yake inenge yakwana here? Ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Wande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abayiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya, ndo chinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa, yasakadzwa kana kuti yabaiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana, kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana, kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinoti pamusoro penyaya iyi, Reverend Simango.
Ngatimboverengai pana Muparidzi chapter 3 paverse 1 ne 2 inotiudza kuti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya-mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 paverse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abheri. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abheri yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwokuti muviri hauchagoni kuenda mberi, munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa, anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama, vanhu panyika pano, iwe neni. Saka maendere acho ndiwo akasiyana. Chakaipa chinoitika, asi une nhamo unowisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwaMwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese, vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sakei muchinzwa vara rokuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth, ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Simango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare. Svondo rinouya, apo Tanonoka achaenderera mberi achitarisa nyaya dzine chekuita nezvitendero. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change, vasengezo Shabangu, vanoti vanotsigira kuti vawashman Ncube vatendai biti na amai Lynette Core vafanotungamira chikwata chavo pari zvino vakamirira kutsvaga mumwe mutungamiri. Asi vamwe vari kuchikwata chiri kutungamirirwa pari zvino nava Jameson Timber vanoti zviri kuitwa nechikwata chavashabangu mahumbwe. Hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda kuti vane chirwere chekolera here kana kuti kwete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.